Komiti yeparamende iri kuda kuti vamugabe vazopa humbo pamusoro pekucherwa nekutengeswa kwaitwa mangoda ekwamarange zvichitevera mashoko avakataura muna 2016 ekuti nyika inogona kunge yakarasikirwa nemabhiriyoni gumi nemashanu emadhora kubva pakutengeswa kwemangoda ekwamarange. Komiti iyi iyo yakabvunzurudza makambani nevamwe vaiva nechekuita nezvekucherwa kwemangoda ekwamarange yakakoka vamugabe svondo rapfuura kuti vazotaura zvese zvavanoziva panyaya yemangoda ekwamarange asi havana kuenda kuparamende. Vamugabe vakanyorerwa imwe tsamba yekuvakoka zvekare nhasi asi havana kuuya uye havana kupa chikonzero kuti sei vatadza kuuya. Sachigaro wekomiti yevatemba Muliswa vati mushure mekumira kwenguva yakareba komiti yavo yaita chisungo chokupa vamugabe mukana wekupedzisira vasati vatora matano. Vamugabe vave kutarisirwa kumira pamberi pekomiti musi wa 11/10.
Saka tazotenderana kuti tofanira kunge tichivanyorera kekupedzisira tichivayambira futi zvakare simba rine paramendi vakasauya takuzovasamona tichituma mupurisa netsamba kwavari. Ndo zvatiri kuedza kuedza kusaita nekuti munhu mukuru watinokudza chaizvo akamboita purezidendi wenyika yedu. Hongu zvinhu zvinoitika asi hatirekedze kukudza vakuru vedu. Saka tiri kunamata tichiziva kuti vachatambira munhu aive wemutemo vachatedzera mutemo wenyika nekuti izvi ndezvedumburo renyika hazvisi zvekutsvaga iwe asi ndezvedumburo renyika.
Vamuliswa vati vamugabe vanogona kupinda mudambudziko guru nemutemo wenyika kana vakaramba vachizvidza paramende. Vatiwo paramende inogona kugara sedare rezimhosva yovapa mutongo unoenderana nekuzvidza kwavari kuita dare.
Vakasauya vanenge vabatwa nemhosva neparamendi vozotongwa ende mutongo weparamendi wakanyanya unogona kufainwa unogona kuzoenda kujere. Saka izvi ndizvo zvimwe zvacho zvatotarisa kuti hatisvike pano.
Pasi pebumbiro remutemo wenyika pamwe nemutemo weparamende, paramende inobvumidzwa kukoka ani nani zvake kuzopa humbo kwairi uyewo inokwanisa kugara sedare rezimhosva nekuendesa vanhu kutirongo kana ichinge yavabata nemhosva. Vamuliswa vati komiti yavo inoda kunzwa kubva kuna vamugabe kuti ikwanise kunyora gwaro rayo raichatura kudare renational assembly. Vatiwo mutauriri wedare iri vajacob mudenda vanotarisirwa kupa mutongo wavo panyaya yevaimbove gurukota rezvezvicherwa vaobert mpofu avo vakaramba kupa humbo kukomiti iyi vachiti havaizoita izvi kana vamuliswa vakaramba vari sachigaro wayo. Vamuliswa vazivisawo kuti mangwana chaiwo komiti yavo ichatura gwaro rayo pamusoro pamuzvinabhizimisi vawicknell chivayo avo vakabhadharwa mamiriyoni emadhora nezesa asi vakatadza kuvaka gwenya remagetsi ezuva kugwanda sekubvumirana kwavakaita nekambani iyi muna 2005. Paramende yakatongera kugara mutirongo imwe nhengo yayo mushakabvuva Roy Bennett vemdc mushure mokunge vabatwa nemhosva yekurova vaive gurukota raiona nezvemutemo vapatrick chinamasa mudare iri. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.